manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamabvuvhu 26 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzebato rezanup f mudunhu reHarare dzobuda nekurudziro yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika anga ari pachigaro. Asi vanopikisa nevamwe muzanup f vanoshoropodza danho iri vachiti kuita izvi kutyora bumbiro remitemo. Sachigaro vezek Justice Priscilla Chigumba vokurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weelectoral act uwandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Nhengo dzebato rezanup f mudunhu reHarare dzinonzi dzasimudza kurudziro yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuitira kuwedzera nguva yekuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varambe vari pachigaro pachapera temu yavo yepiri muna 2028. Izvi zvinonzi zvakasungwa pamusangano weutungamiri hwezanup f mudunhu reHarare uwo unonzi wakasangana nezuro wakabvumirana kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuburikidza nekuwedzera makore anogara mutungamiri wenyika pachigaro kubva pamashanu kuenda pamatanhatu kana kutorowedzera mutemu kana kutorowedzera temu kubva pamatemu maviri kuenda pamatemu matatu. Izvi zviri kuuya apo matunhu ose ari gumi emunyika akatsigira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga kunyanga hazvo ivo pachavo vakati vachatevedzera bumbiro remitemo voenda kunozorora panopera temu yavo muna 2028. Hatina kukwanisa kubata sachigaro vezanup f mudunhu reHarare vagodwill smasimirembwa. Mukuzviya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f mudunhu rebritain Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Harare province yatora danho iri nekuti inoda kuedza kana kukuchidzira kuti mamwe maprovhinsi atore danho rakadai. Chavasiri kuziva ndechekuti izvi hazvingoitwa nebato, hazvisi zvebato riri kutonga, hazvisi zvedu vezanup f zvekuti mutungamiriri wenyika aramba achitonga, ndizve nyika yese. Saka zvinoitwa iya inonzi referendum. Kuda kugadzira mitemo inoshandura constitution iabuse of constitution, hazvibvumirwi ende hazviitiki. Saka Harare province vane maonero avo ndomafungiro avo, asi chikuru chatoda kuti tinzwisise tisinganyarane mubato kozi kuti bato ribudire tifanira kutaurira chokwadi. Bato redu dambudziko ratinaro ndekuti kune vazhinji vari muzvigaro zvavakapiwa nekuti vakaitirwa nyasha nemutungamiriri wenyika. Saka vanofunga kuti vakaramba vakamuchengeta ari mutungamiriri wenyika ndokutiwo mapozisheni avo aramba akachengetwa. But iko zvinoizvi mutungamiriri wenyika akataura ega akati aiwa, ini handisi kugarapo kupfuura mazuva atakabvumirana ari pabumbiro remutemo. Saka hazvisi kuzoshanduka izvozvo, uyezve marongero kana kuti matauriro akaitwa nezuro nevanhu vemuHarare province hazvireve kuti ndozviri kuteedzerwa.
Asika muri kuti vamunangagwa vakati vachateera bumbiro remitemo, ndo zvimwe chetezvo kana ravandudzwa vacharamba vachingoriteera nokuti rinenge ravandudzwa kuti varambe vari mumasimba.
Rikavandudzika pane zviri pamutemo, vamunangagwa havakwanisi kuramba vari mutungamiriri nekuti bumbiro remitemo rinorambidza mutungamiriri aripo iko zvino kuramba aripo kana bumbiro richinge rashandurwa. Saka izvozvo kana zvinhu zvazoitika zvinenge zvazoita kune anozotevera vamunangagwa vaenda.
Asi hazviti here kuti rivandudzwe futi iyo section iyoyo kana chikamu chinoti mutungamiri wenyika aripo haakwanisi kunge achiwana mabenefits kubva mukuvandudzwa kwebumbiro, havakwanisi here zvakare kupa vandudza ipapo?
Section iyoyo inongovandudzika chete nereferendum, haivandudzike nekumwe kwese. Wezvati handitinzwise kuti zvinenge zvataurwa nebato kumusangano wavo azireve kuti ndozvichateedzerwa. Bato harina simba.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavhaza vari parunhare kubritain nestudio 7. Tabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yesangano renational democratic working group Dr. Urayai Zembe avanotungamira bato rinopikisa redemocratic party kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi.
Zvinongova pachena kuti bumbiro iri riripo iri harina kubva kuvanhu. Ndosaka vachitamba nhodo naro. Kumbiro ravanhu rinofanira kuti ngiise zviga zvokuti zvinyorwa zvinenge zvichitoma kuti munhu ungagara zvakadini ari mutungamiri rinofanira kuisa zviga zvokuti haringochirwi manga manga madivo sezvari kungoitwa iko zvino izvi. Saka chandoreva ndechokuti vanhu vezimbabwe vangoona kuti hai bumbiro riripo harina kubva kwavari. Bumbiro riripo rakabva kuZANU PF kuna vamugabe ndo vakaisa zviga izvozvo vachinyembera kuti zvabva kuvanhu.
Zvingazoita here kuti pavandudzwe bumbiro ivo vakataura kuti vari kuenda kunozorora?
Ku anenge avazivira asi kunogona kunge kuri kungovetsa vanhu nokuti bumbiro iri iro ravo iri rinoti kuti richinjwe zvinenge zvada kuti zivo iyoyo kana kuti pfungwa iyoyo iinde kuvanhu kureferendum. Zvinozotizve kana zvikachinjwa zvirimo hazvifaniri kuti zviyambuse munhu agara arimo muhofisi macho. Ivo vanogona kuita mukiribidi sezvandataura paya paya. Hakuna zvisungo chaizvo chaizvo zvakabva kuvanhu zviri mubumbiro iri.
Asi mose vatungamiri vemapato anopikisa mune matanho hamungatorawo here kana danho iri rakanga rabudirira kuitwa?
Matanho atinotora aripo. Ndosaka iko zvino tiri mukubvunza vanhu nguva yoga yoga tiri mudariro renational democratic working group ndorokubvunza vanhu mimwe mibvunzo ichatobuda ndiyoyo yakanangana nebumbiro guru riripo iri kuti rakabva kupindira vanhu here tonzwa kubva kuvanhu nokuti matanho okuzotora kuti tingadini anenge achitobva kuvanhu nokuti kana chinhu chabva kuvanhu chinenge chaiswa zviga kwete zviripo izvo.
Vanga vari nhengo yesangano renational democratic working group Dr. Urayai Zembe vanotungamira bato rinopikisa redemocratic party vari parunare muHarare nestudio 7. Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Justice Priscilla Chigumba vanonzi vakakurudzira kuti mapato ezvematongerwo enyika anyoreswe zviri pamutemo uye mutemo unobata sarudzo weElectoral Act wowandudzwa senzira yekudzivirira matambudziko avanoti akasanganikwa nawo musarudzo dzegore rapera. Bepanhau reThe Chronicle rinoti Justice Chigumba vakataura mashoko aya pamusangano wavakaita nebazi rezvemitemo pamwe nekomiti yeparamende inoona nezvekodzero dzevanhu vakaitwa kubulawa yosvondo rapera. Justice Chigumba vanonzi vakasimbisa kukosha kwekuti pave nekuwandudzwa kweElectoral Act vachiti kana kunyoreswa kwemapato ezvematongerwo enyika kwakasabudirira panofanirwa kuve nenguva inofanirwa kutarwa yekuti vanenge vachida kupikisa kunyoresa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo inge ichiwedzerwa. Vanoti izvi zvinodzivirira dambudziko ravanoti rakaonekwa musarudzo dzadarika rakanetsa kusvika muzuva resarudzo vamwe vachiri kuenda kumatara aibata nyaya dzesarudzo kana kuti maelectoral courts. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende vari mumiriri weGutu South vapupuraito garepi avo vataura vakazvimirira.
Inewo zvangu takazvimirira ndinoona sokuti chinhu chese chaunenge wakanyorisa pamutemo chiri chako unenge uine simba nacho kudarika chinhu chisina kunyoreswa. I think ndingangotsanangura ndichiti imba yausina matitle deeds imba isina shuwa kuti mangwana inomuka ichinzi ndeya John iwe yanga iri yako. Saka kana uchida kuti imba irambe iri yako zvakakosha kuti unge wakainyoresa. Handioni vanotya kunyoresa kana chinhu chavo chiri chechokwadi uye chiine vatsigiri vaunenge uchiti ndivo vako kuti uchiinyorese chakagweipa chii. Indaifunga kuti any political party inofanira kunge ichizikamwa pamutemo because taneta vone zvemapolitical party mangwana timwe chamuka mangwana une timwe chamuka vamwe vorwa voti ndechangu umwe achiti ndechangu.
Zvine zvazvinokanganisawo here munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe?
Kana zvisiri pamutemo zvinogudhuria nyika. Nyika yopinda mumadambudziko akawanda muchida kusettle maproblems namadisputes nekuti chinhu ichi hachina constitution mumwe musi hachina pakanyorwa kuti ndechani vanochitungamirira ndivanani vanogadzira sei kuti unotungamirira ndiani panguva yakati. So it is very good kuti mapolitical party in my view ave ari registered. mabielections anomuka hobo nokuti hakuna unoonya kuzikama kuti unochitungamirira ndiani saka kunyoresa ndoni chakaipa
tiri kunzwa vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe zvizva mungataurawo pakurudziro iyoyo
of course se parliament nokuitwa kumutemo wenyika zvino zvongo debatewa namaparliamentarians zvodebatewa namapolitical parties voona kukosha kwazvo then proper registration in the requirements zvenge zviripo asi in my view kana chinhu chiri chako chakaregistwa muzita rako une confidence nacho chisina kuregistwa unotambura nacho nokuti mwene umwe unomugana pasaidi achiti ndechake
vanga vari vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vari mumiriri wegutu south vapupuraito garepi vari parunare nestudio 7 tabatawo mutungamiri wenhengo dzebato reCCC muparamende vari mumiriri wechipinge south vaclifford trachiwayo kuti tinzwewo maonero avo pakurudziro iyi
vari kurova pasipo vana vezimbabwe vanoda kushanduka kwenyika vanoda kushanduka kwezvinhu zvakawanda munyaya dzezvesarudzo tiri kutarisa nyaya dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kundovhota tiri kutarisa nyaya dzinoenderana nevanhu kuti vanhu vanokapela sei nyaya dzezvemasaisai kukuriswa kwemashoko nyaya dzezvemasabhuku kana vakuru vakurova tunhu participation yavo pamaelections nyaya yemasoja mauto pauniform forces kuti variparticipata sei nyaya yekusidzirana nyaya yekunyemana zvekudya nguva yesarudzo zvinhu zvakawanda zvari kutarisa kuti zvinge zvichishandurwa nyaya yediaspora vote kuti zvigadziriswe panyaya dzezvekuita kwesarudzo
tiri kunzwawo vari kukurudzira nyaya yekuti mutemo unobata sarudzo uvandudzwe zvizva mungataurawo pakurudziro iyoyo
fomu hombe inodiwa navana vezimbabwe kubviswa kweiyoyo inonzi zeki nekuti chinhu chatouraya maelections kana tiri kuuraya kufambiswa kuva navo zvinhu muzimbabwe iyoro vana chigumba nevamwe vavo nekuzeki vari kufambisa sarudzo zvisina kunaka ndo rifomu hombe iri kudiwa nevana vezimbabwe kuti ndo ino pavatanga yaitika vakabvai vavo tova tine independent board rinoona nezvesarudzo dzemuzimbabwe toziva kuti aiwa vhote mwana wezimbabwe yakarwirwa kuhondo one vote one man ishande panonga panoda vanhu vane hunhu vanhu vane chido nezimbabwe vanhu vane chido nevana vezimbabwe nekusarudza kwavo vana chigumba ava nevamwe vavo havamo mukategori iyoyo nekuremekedza zvido zvevanhu rekuremekedza zvido zvinodiwa nemwana wezimbabwe kuti zimbabwe iende mberi
asi ka tiri kunzwa vari kutaura kuti pane matambudziko anobatawo kana mapato anopikisa kana kuti vanenge vachirwira kuti ndini ndiri kutungamira bato vachiti zvinobatsira
tambudziko ndivo vana chigumba ka ndo vanokrieta zvese izvozvo nekuti vana chigumba vakabuda pachena kuti vanosapota rimwe bato rinenge richiparticipata maelection saka tinenge tichiona kuti ivo ndo vanokrieta mapati izvozvo tambudziko rekaitidarete mapati harina kubva kumapolita pati ivo rakabva kuzanupia
vanga vari mutungamiri wenhengo dzebato reCCC muparamende vari mumiriri wechipinge south vaclifford trachiwayo vari parunare kwakare kuchipinge south nestudio 7 musika wekushambadza zvirimwa pamwe nezvikwanisiro zvekurimisa wezimbabwe agricultural show wavhurwa nhasi muHarare dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzichikurudzira varimi kuti vaende neuwandu hwavo kushoo iyi kuitira kuti vawane mukana wekudzidza zvakawanda shoo iyi iri kuitirwa kunhandare yeexhibition park muHarare uye inotarisirwa kuvhurwa zviri pamutemo mangwana nemutungamiri wenyika yemozambique vafilipe nyuse musika uyu unozovharwa nemusi wemugovera nyamafuvhu 31 dingindira regore rino rinobata kuvandudzwa kwebudiriro nemabhizimusi unyanzvi hunounza shanduko uye kuchengetedza ramangwana mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga westudio 7 abata nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo maonero avo
Makadi ivarim, zvokwadi, zvomene, nguva iya yasvika zvakare, yeZimbabwe Agricultural Show, yekuti varimi vauye vachibva kumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Mufunge, gore rino tine mufaro wakasarudzika, kuziva kuti varimi vari kubva kwakasiyana-siyana, vawanda zvokusvika kana kudarikidza 350 vaisa zvirimwa zvavo mushow stand kana kuti muproduce hall, umo mavanenge vachiratidza unyanzvi hwavo.
Nemamiriro anga akaita mwaka uno nenzara, varimi vari kubuda here vachiratidzira zvakati tsvikiti.
Mwaka wanga wakaipa, mwaka wanga une drought, asi tinoona isu kuti varimi vedu vamwe vakashingirira vachibvawo kwakasiyana-siyana, vakaita nzira dzakasiyana-siyana dzekuriritira mbesa dzavo, vasvika pakuunza mbesa dzavo kuzoratidza vamwe kuti aiwa zvinogoneka. Saka tinozvitenda izvozvo, varimi vanodarika 350 vauya namabhazi, vauya nenzira dzakasiyana-siyana kuti vazoratidzira kugona neunyanzvi hwavo kuZimbabwe Agricultural Show.
Iro dingindira remwaka uno rinoti kudini?
Gore rino Agricultural Show iyi iri kufambirana nedingindira rokuti cultivating prosperity, growing business, innovation for change, nurturing our future. Kureva kuti tiri kuvavarira kuti varimi vedu vabve pachinhano chekurima zvemaguta pamusha, vachirima zvekuti vave vanokwanisa kuunza mari nekupfuma kufurikidza nekutora kurima sebhizimusi, pamwe chete nekugamuchira kurima kunovandutsa nyaya dzekuti vanokwanisa kuendawo mberi mainnovation matsva, nekuchengetedzawo nekuziva kuti nharaunda yavari kurimira mune ramangwana ichadikanwa.
Imiwo vemakambani tinoziva makawanda, mabudawo neuwandu hwakadini kugungano iri?
Makambani anoona nezvekuita nezvinhu zvinoitwa munyaya dzekurima auya neuwandu hwavo, kusanganisira kambani hombe inouchika mbeu zvemhando yepamusoro muAfrica, munyika dzose yeCDCO iriko iri kuratidzira mbesa dzayakadyara muchando ikariritira. Varimi vedu vanouya vachiona vachizvionera kuti aiwa zvomene mbesa dzeCDCO dzinoita, pakadyarwa mabagwe, pakadyarwa mapfunde, pane mbeu yemasunflower maringa zuva, zvakare pane binzi dzakadyarwa pamwe chete negorosi rava kuda kunoibva. Tichaonawo zvakare kuti kune mbesa dzemuriwo, kokuCDCO tinotika sadza nemuriwo. Tiri kuonawo zvakare kuti kushuwo ikoko kune vamwewo vari kuratidzira zvakasiyana-siyana, michina yechizvino-zvino inosanganisira madhironi vanonzi vana farm guard variko. Tiri kuonawo zvakare kuti vari vemishonga vemafertilizer variko zvakare. Hurumende iriko, Ministry of Agriculture, ichiratidzira nekukurudzira varimi vedu kuti varime zvine unyanzvi zvinovaendesa mberi zvichivapa pundutso. Veduwe, kurima inzira yedu senyika, uyai tidzidze zvizere nekuti CDCO yakauya kuhotanda nzara nekuti ndiwo musha wegohoguru.
Avanga vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeCDCO Zimbabwe, amai Wendy Madzura, vari parunare kuHarare naIvan Sininga weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaviri vevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muGhana vaparura hwaro hwavachafamba nawo mukutsvaga rutsigiro, vachivimbisa kudzikamisa upfumi hwenyika, kuwanisa mabasa pamwe neurongwa hunoburitsa nyika mumatambudziko mune zveupfumi aya anonzi akaipisisa mumakore akawanda. Vanhu vachapinda musarudzo musi wa7 zvita kutsvaga mutungamiri achatsiva vanana Akufo Addo, ava vari kusiya chigaro mushure mekupera kwetemu yavo yepiri. Chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica, chichishanda chiri kumuzinda weWhite House vaJack Sullivan vati America nevainotyidzana navo vari kushanda zvakasimba kudzivirira kuwedzerwa kwekusawirirana mudunhu reMiddle East zvichitevera kukandirana zvombo kweIsrael neHezbollah. VaSullivan vakashanyira Canada nezuro. Vamwe vanoshandisa zvirongwa zvekuti vagozorapa nyore kana varwara kana kurwarirwa zveinsurance dzezveutano kana kuti medical aid vari kuchema-chema kuti kunyanga hazvo vachibatirwa mari pamihoro yavo mwedzi woga-woga, havasi kuwana rubatsiro rwavanotarisira pavanozosangana nematambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi, Rutendo Mawere anotipa zvizere.
Mosharejo ilinya churunde momo waka pinda mchirungwa chekubatiru wa mari kutiva gozo kwanisa kurapo wakana wasangana ne urwere. Moshare nyachuriva noti, shisine ine kuvani medical aid favaka sangana ne urwere wababa wavo mungu wa shoma ya pfura, insurance ya weye utano ya karambo kuchipatara. Isho shakazo ita kutiva iti chipata pata kuchaga maria iliwa kutibaba wavo warapwe.
Medical aid ya chwe nonza, icha kwanisa kunge chukubesira kuti urapwe. It's aida unoba dara mari yako, woso nukle mamari yako ku medical aid society yako. Ininda kende sababa vangu vachiru wara kuchipatara vaine medical aid card ravori bakanza. Tukwanse mge tichiri tambira, chakato sotuaka mari kuti vange vachuanzi kwa kurapiwa.
Basi mbarashi James Tafire nyika vanotunga mira sanganuriva shandive makanzuru, re Zimbabwe Municipalities and Allied Workers Union vau za Studio 7 kutukunyange ashu wa shandive kanzuru ya marare vaine insurance ya utano va shandive shinjive kanzuru nzura basi kushandirwa nechirongwa ichi.
Haisi kana kukwanisa kushandira vanhu. Vanotarisa nezvema medical aid havatarisi vachiona kuti kana mushanda akabatirwa mari papayslip mari iyo iri kuenda here kwainonzi ngaiende.
Sachigaro weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Tatsunga vakaudza Studio 7 kuti kunyange insurance yeutano inoshandiswa nevashandi vehurumende vakawanda yePremier Medical Aid Society haina zvaichabatsira.
Tine dambudziko rekuti kurapwa iko zvino kwakurema pakuti mushandi unotobhadhara mari yakawandisa yakangofanana nokuti hausi kubhadhara medical aid. Titaura nenyaya yemashortfall uye kwaunofanwa kurapwa kwava kushoma, machiremba mashoma kana kuti maservice provider mashoma ari kutora medical aid yepisma.
Nyanje mnyanje zveutano amai muchamukamuri vati dambudziko rekusashanda kwemainsurance yeutano rinofanira kugadziriswa nekukurumidza sezvo zviri kukanganisa utano hweveruzhinji. Amai mukamuri vati nekuda kwekuti mari iri kunetsa kuwana kuti vanhu vanobhadhara pavanorapwa vazhinji vari kuzoenda kuzvipatara urwere hwakomba.
Kuita kuti kunyangwe vaya vanosinda kunorapwa varege kuenda nokuti vanoti ndonobhadhara nei ine mari muhomwe handina. Utano hunopfa hwaderera, vana vachagona kunorapika, voenda zvigwere zvakomba, vofiwa ruzhinji.
Nyanje mune zveutano uye vakambova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorira vati mainsurance eutano akawanda asi kushanda kunana chiremba vachiti kunyange vanhu vari kubatirwa mari pamihoro yavo mari iyi haisi kuzoendeswa kune vanobatsira varwere nenguva. Vati izvi zvinosanganisira kunyange vari kubhadhara mainsurance aya nemari yemadhora ekuAmerica.
Ma medical aid has kubhadhara in time. Saka whether wabhadhara in ZIG kana kuti in US dollars, ichiri kunetsa inyaya yekunonoka kuya kwepayment. Payment haifaniri kuita more than 60 days isati yaitiwa. 60 days in fact is too much. Tazichitevedzerwa nema medical aid society wabhadhara within 60 days.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reAssociation of Healthcare Funders of Zimbabwe, iro rinomirira mainsurance ese anoita nezve utano, amaishwai koti vati vaiva singakwanisi kupindura mibvunzo yakatumirwa neStudio 7 kwavari vachiti vakuru vavo vange vasiri muhofisi. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaita tsvagiridzo nezvenyaya iyi.
Hatisati tagashira mashoko akaita seiwaya kuti mamedical aid ari kuramba, asi zvakadaro tipachaita tsvakuridzo yekuziva kuti zviri kufamba sei kuti vanhu vagwana zvinobatsirika.
Sachigara anomirira komiti yezveutano muNational Assembly vaJosiah Makombe havana kupindura mibvunzo yatakatumira. Asi gurukota rezveutano muna kurume wegore rinova Douglas Mombeshora vakaudza vatori venhau kuti hurumende yanga ine chirongwa chekutanga National Health Insurance Scheme senzira yekusadzisa Section 76 yebumbiro remutemo yenyika, iro rinoti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zvine kodzero yekubatsirwa kuti vawane utano wakanaka. Ndakamirira Studio 7, ndine Rutendo Mawere.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa urongwa hwevari kumirira mapato makuru ezvematongerwo enyika ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. vanoti amai Kamala Harris vebato Democratic Party nava Donald Trump veRepublican Party avo vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro zvichitevera kumbozorora mukupera kwesvondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Maonera atirikuita ndeyekuti makakatanwa epresidential election asvika pekuti madhemokrati vachitungamirwa namai Kamala Harris vapamberi paWhatsApp. Izvi zvakaonekwawo futi kuconvention yavakaita iro vhiki rapfuura iri. Vanongorora zvematv vanototi vanhu vakawanda vakaona convention iyi kupfuura iyo convention yakaitwa nemaRepublicans.
Zvakureva kuti kudei izvi muchitarisawo ini?
Zvazvinoreva ndezvekuti pari kutaurika nyaya yemomentum. Zviri kureva kuti mai Kamala Harris kubva pavakapinda vakagamuchirwa nemufaro nevanhu vemuAmerica zvekuti kutozoita convention kwakatowedzera momentum yavo. Saka vaTrump zvinhu zvaakuwanira. Mambotaura nyaya yekuti makampeini avo kuti vaTrump kirino wakuda kuenda kunana Wisconsin, kunana Michigan, ndo kuya kuya kunoita makakatanwa kwekuti patsano yemapato iri chaizvo. Saka waTrump kuti wakwanise kuwina election wanofanira kutora Wisconsin, wanofanira kutora Michigan. Zvinoenderanawo nemadhemokrats kuti mai Kamala Harris watore presidency wawane 270 votes dzinodiwa. Wanofanira kutora Wisconsin, wanofanira kutora Michigan.
Ngatitarisewo panyaya dzemari apa. Tinonzwa vamwe vachiti mari kupinda kwainoita mukambeini inotaridza kwazvinorerekera. Tiri kuona maHarris vachiita kunge vaakumberi kudarika vaTrump asi vakatanga manje-manje. Zvinomira sei pamaridza?
Mari inorakidza rutsigiro kubva kuwana. Mari yemadhemokrati dai maitarira matsanangure avaiita. Vaitaura kuti ma$5, ma$10, $15 kubva kune ruzhinji rweAmerica. Asi ma$1 million anenge achibva kune vaya vane mari handizvoba. Saka kana tsigiro iri kubva kuma$5 nekuma$10 zviri kurakidza kuti $500 million ine mutsindo we1 yakasimba.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zisininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zvamunoona ngoromera harina zvamunoshanda. Vaputin vechipinda muukraine vakafunga kuti blitzkrieg 1 week vapinda vabuda, asi tiri kuona taakupinda pa3 years. Iye Ukraine yabva yapindawo maoko, akurakidza pasi rino rese kuti aiwa hadzisi nyanga manhenga. Kuchero vakazoburitsa vemamaukrainians munyika mavo, asi vaputin vafumuka. Netanyahu umo ari kuuraya mapalestina achivapwanyira dzimba, ibva yapa endai apa. Netanyahu na Putin ndofunga hama nehama. Vanhu vachakonzera World War 3 maonero andinozviita. Mwari wee, pindaiwo muhana mavo, muhana dzavo vari vaviri nevamwe vakangofanana navo pasi rino.
Ini ndinoona paine kodzero kunyadziwe kuzi vanokonzerisa noizi. Asi vakonzerisa noizi vanokuya kuzoti zvenyaya zvinogadzika kukonzera noizi, asi hapanje varogadzisa. Hapanje vazoti batirana chibanhuwa betenga vadzimba dziri kusha kwavo. Tigani neunyararo muno kuzovanouya muno kuzosora kuti vazvina basa izvi vasi kugadzisa zvacho kuzi. Saka ngavadzivi namiyasiya takanyara izvo ngauya asi vachitiwa chii akatidyira mari yokugadzisa zvekuizo zvacho yokugadzisa mvura yachoyo akatiuya nemari yokugadzisa mvura iyoyo. Saka ngavadzivi uye vato vadzivi vagona.
Masura sei pastudio apo, tine nyaya yangu ndoda kubvunza kuti Douglas wakatora harvest akati draw position akaripwa nezano PF. Linda Masarira wakanga achirwiza zvino vari kuti shamisai sell out. Ivo ndo vanhu kwavo nokuti vakanyarara chamisa achitaura aurawe. Ivo vachienda kusano PF chidi kwezveri kwezveri kusano PF nana Jacob Mafume nana Linda Masarira nana Hope Ochimono. Ivo kuti shamisa ataure vandoti ataure kuti chisi tinomutaurira. Shamisa ndewedu mukanyaita zvese tinozviziva kuti zano rudo kusano kutsvaka kuti chamisa ataura asi akambotaura asi tichimuda. Chamisa ndewedu tiri pamwoyo pake.
Mamukasei pastudio 7. Aiwa kuno kundamuka hangu zvakanaka. naiti funzire o urumende edui andio ya etika kune free education tino zawa kuti swabere kiti badare ma teacher ma $3 per subject roga roga mwana kutaone kuenda kuma world lesson saka free education yashu ya papi urumende edui ya inati
tunatenda vateereri musaka ngana chirongwa che live talk apo tiri kutarisa kurudziro yekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kupamukana kwemutungamiri wenyika Jokisiya maoko Apraxidis Jeremiah ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda ba ku VOA Ndebele.